Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvuro kurume 28-2016. Mutunga miri wenyika va Robert Mugabe vonanga ku Japan kunonyengeteza shoroma dzemunyika iyi kuti dzizotanga mabusiness muZimbabwe. Vana chiremba vanopiwa zvibvumirano zvitsva zvinotara mashandiro avo pamwe nemaridza vachange vachitambiriswa. Zimbabwe yotashurana neSwaziland mumakwikwi e2017 Africa Nations Cup. Tichakuudza izvi chabuda mumakwikwi aya. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa zvichabuda pamutambo weZimbabwe neSwaziland. Vanoda kupinda muchirongwa cheLife Talk kana kutumira mashoko avo kuStudio 7 vachitaura zvavanofunga, tumirai mashoko enyu muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.